Musangano wakakosha zvikuru nokuti president wedu vamunangagwa vari kunosangana nemukuru wechina. Vapedza kusangana nemukuru wechina vachasanganazve nemamwe mapurezidendi emuno muafrica vachitaura nezvekudyidzana kwenyika idzi. Uchiri kurangarira here kuti isu tine mamwe maprograms atakasainirana, maprojekti atakasainirana nechina ane mari inoita kumabhiriyoni? Saka maprojekti iwawo ndovavaendera futi kuti vatinonyatsomagadzisa zvakanaka, kuitira kuti kana zvakutanga kufamba muno muzimbabwe zvinhu zvedu zvinyatsoita zvakanaka.
Tiri kuonawo vamunangagwa ndivo mumwe wevatungamiri vashoma shoma vari kukwanisa kunge vachitaura ivo nemutungamiri wenyika yechina. Izvi zvakakosha zvakadii tichitarisa ukama hwezimbabwe nechina?
Chaunofanira kuziva ndechekuti vamunangagwa vakaenda kunotrainwa kakuma 1960 china, saka vakaramba vakabatana nechina kusvikira nanhasi. Ende pavakapindawo pachinzvimbo, china yakabva yaona kuti aiko uyu ndiye munhu watinokwanisa kushanda naye zvakanaka. Ende zimbabwe ndingangoti muchirungu iri strategic for china muno musouthern africa, saka ine zvakawanda china, ine zvakawanda zvairi kuda muzimbabwe. Ende isuwo kune zvakawandawo zvatiri kuda kuchina, saka tiri kudyidzana zvakanakisisa zvekutoti uchaona iye zvino patanga temu yavamunangagwa isaisezi kuti zvinhu zvichachinja munyika munomu zvisingaiti.
Asika vamwe vaparadza vari kuti zimbabwe hapana zvakanyanya zvairi kunyanyowana kubva kuchina, nekuti pane makore pachingonzi pari kusainwa anonzi mamega deals asi pasina zviri kunyatsobuda zvinobatika.
Pane vanhu vari kungotaura ka iye zvino uri kuziva here kuti vekuchina vakagadzira magetsi inonzi Kariba South, ende magetsi iye zvino zvatisina load shedding muzimbabwe. Vanhu vanenge vachitaura iye zvino izvi kuhwange zvatine machina vari kugadzira hwange zvino izvi kuti vatipe kutuma magetsi azare muno munyika. Vanhu vane rubengo vanenge vachida kungotaura, asi isu zvinhu zvichifamba handi wakanzi vamunangagwa vachiti vanhu vanongovukura tichifamba tichienda ndowainire.
Chiri kutaurwawo nevamwe vaparadza inyaya yekuti varenge vari kuti panenge paita huori wekuti dzimwe nguva mari dzacho dzikauya kubva kuchina hadzizonyatsoshandiswe zvakanaka, zvinozopa kuti zvinhu zvinetse.
Hakuna nyaya yehuroi huori. Ndakudza kare kuti pane vanhu vasingadi kuti zimbabwe ibudirire, pane vanhu vano ruvengo nezanupie tiri kutonga, pane vanhu vanoda kuti zimbabwe irambe ichitambura cheche iri pamasanctions yeamerica. Iye zvino handitikona tikaiwana zvatinowana kubva kuchina vapane vamwe vasingatofari kuti nyika iri kubudirira patiri kuita zvino. Ivo vanhu ivo hatiri navo isu, tatiri kuenderera mberi chete nezvatiriita.
Vachitaurawo kuchina vamunangagwa vakati aiwa zimbabwe haifaniri kuramba ichingochema nenyaya yezvirangwe, iri kuda kuramba ichifambira mberi. Munoti kudini mashoko awaya?
Zvirakationa vaenda kuchina ndozvakanaka. Iye zvino izvi hatichada kuchema, takuti tida kuwana masolutions edu isusu muno munyika. Tine maminerals akawandisa, iye zvino unonzwa tine madhiri nemarussians, tine madhiri nekucyprus nenyaya yeplatinum, tine gold rakawandisa muno. Saka zvino zvatira kuda kuti no ngatitanisa zvinhu zvedu zviri muno. Iye zvino izvi tiri kurima, hatina kana nzara muno. Takazvara chibage, matredesi akazvara chibage zvino, hatina kana nzara. Saka takuda kutoexporta chimwe chibage zvino kuti tiende kune dzimwe nyika, titengesera dzimwe nyika. Saka takuti aiwa masanctions angangovepo, kana achida kuramba achiita masanctions, ndichakuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti muchirungu toti basi masanctions iwayo.